Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 8 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC Alliance vatendai biti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeMDC Alliance inonzi iri kutsvagwa nemapurisa vatendai biti vanonzi vapinda muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Vari kuziva zviri kuitika vanoti vabiti vari mumaoko evakuru vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZambia. Studio 7 yakundikana kubata gweta riri kufamba navabiti vanqovizida mulilo sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaite. Zvinonzi pamboita mutauro pasvika vabiti kumaganho weZimbabwe neZambia, apo matikitivha amboedza kuda kubata vabiti, avo vanonzi vashedzera kuti vabe kupambwa zvaita kuti vanhu vanga vari kudivi reZambia vapindire vachivabatsira. Matikitivha emuZimbabwe akundwa, izvo zvazoita kuti vabiti vazvipire kuvakuru vakuru vemuZambia vachiti vari kutsvaga upoteri sezvo upenyu hwavo huri munjodzi. Pari zvino vabiti nevamwe vanhu vana vari mumaoko evakuru vakuru vanoona nezvekupinda kwevanhu muZambia. Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume pamwe nemukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati ichokwadi kuti vabiti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti agadzirisa mapepa avaChamisa okuenda kumatare edzimhosva kunopikisa kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo yomutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, rimwe remagweta aya vatavani mbofu havana kuda kubuda pachena kuti vachaendesa mapepa kumatare nguvai, asi vati vachaendesa mukati memazuva manomwe sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika.
Tichitori pagoni redare tagadzisa mapepa edu zvose zvatinoda kuti zvisvike pamwe chete zvavepo, saka tatovera. Tichaenda panguva ino yatinotenderwa nebumbiro romutemo wenyika. Bumbiro romutemo wenyika rinotipa mazuva manomwe ekuti tiende kudare. Handisi kuzokupai zuva rachona, asi tichaenda mukati memazuva iyayo manomwe.
Vambofu vatiwo zvabuda mune rimwe bepa rehurumende kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa musi wesvondo ndezvekutungana kwembudzi.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzanambwanana hatipindire pairi, zviri zvo zvazvisi kuzoitika. Mutemo unofanirwa kuteedzera.
vambofu vatoro tsigiroro na vachamisa munyika rinoonekwa kana kumagweta vachiti magweta anosvika chiuru anga ari kuda kumiririra vachamisa.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vana vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngulule Kosibanda vatsinhira vachiti vane hombo kuti vachamisa ndovakakunda musarudzo uye vakatavangaregi vamunangagwa vachitora ushe wavanoti hausi wavo.
Tinoziva tihumbo wekuti President Chamisa ndivo President elect and President E.D. Mnangagwa is ndivo President declared. Izvo zvine mutsauko atisiri kuita nyaya dzemadziuto pano kuti munhu anongodzi ndiwa kutora ushe. Tinoita maelections vanhu vovhota munhu asarudza otora utungamiri wenyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi. Vamunangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamunangagwa vakaudza vatori venhau nemusi wechishanu kuti vainge vatambira zvakaburiswa neSEC vachiti vachange vari mutungamiriri wemunhu wese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau vange vachida kuziva kuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa zvakakonzera kufa kwevanhu vanomwe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachiwenga vavhura zviri pamutemo imba yekudzidzira yakavakirwa Reform Church University nhasi mumasvingo uye vachivhura vhiki yekucherechedza zuva remauto iro anopedza achishandira mumaruwa nenzvimbo dzeruzhinji. Vachiwenga avo vanova zvakare gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika varamba chikumbiro chabva kuvatapi venhau vachiti handizvo zvavange vafambira. Asi vachitaura pafurwa imba ine makamuri mana ekudzidzira yavakwa nemauto, vachiwenga vati ibasa remauto kushanda neveruzhinji mukuvandudza kudiriro maruwa kana nyika isiri munguva yehondo.
Then involvement of the ZDF in this project was in line with this constitutional mandate.
Nikwa kwemauto muchirongwa ichi ndechekuti vari kuita zvimutemo wenyika wekuti vanofanira kubatira nharaunda nemaruwa munogara vanhu, uye zvinotipa mukana wekuratidza rimwe basa rechipiri remauto rekupa rubatsiro mumaruwa kuitira budiriro.
Asi veruzhinji munyika vari kunyunyutira mauto ayo ari kushandiswa mukushungurudza vagari kunyanya vatsigiri veMDC Alliance avo vari kuramba zvakabuda musarudzo. Mauto akapfuura akauraya vanhu vanomwe vairatidzira muHarare svondo rapfuura, uye vari kunzi vari kufamba vachitsvaga vatsigiri ava vachivabata vavaisa munhapwa pakati peusiku. Vachiwenga havana kutaura nezvenyaya yakaitika kuHarare sezvange zvakatarisirwa nevazhinji kana kutaura nezvekukunda kwakaita bato ravo musarudzo. Izvo zvashamisa vazhinji kusanganisira vatsigiri veZANU-PF vanga vari pamusangano uyu. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weReform Church University Reverend Dr. Rangarirai Rutoro vatenda mauto nekuvaka dzimba dzekudzidzira vachiti ndizvo zvavanofanira kuita munyika pamwe nekuchengetedza runyararo.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzanambwanana hatipindire pairi zviri zvazvisizoitika. Mutemo unofanira kutevedzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu mumasvingo muzvare Esther Chimanikire vanoti zvaitwa kuchikoro cheRCZ ndizvo zvinofanira kuita mauto munguva yerunyararo pane kuchamiswa mune zvematongerwo enyika.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vana vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Vachiwenga ndivo vaive mukuru wemauto munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakamanikidza vaive mutungamiriri wenyika Robert Mugabe kusiya basa. Tevera kusiya basa kwavamugabe, vamunangagwa vakabva vadomwa neZANU-PF kuti vatore basa ravamugabe, vakabva vadomawo vachiwenga semumwe wemutevedzeri wavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vagari vemumaguta nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nemakomishina akagadzwa kuti afambise basa mumaguta madiki nemakanzura akasarudzwa asati agadzwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti zvakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai moyo zvekugadza makomishina munzvimbo dzine vanhu vakasarudzwa zvinotyora mutemo. Vanoona nezvematunhu mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaEddie Cross vanoti vamoyo vari kutyora mutemo vachiziva. Vakrosi vanoti kuita uku kunoratidza kuti vane chinangwa chisina kunaka munyaya dzekufambiswa kwebasa nemakanzuru. Vakrosi vanoti zviri pachena kuti vamoyo vangadai vakaita kuti makanzuru akasarudzwa musarudzo dzichangopera vagadzwe nekukurumidza kuti vafambise mabasa emukanzuru kwete kuisa makomishina asina kusarudzwa nevanhu. Nengo yakakwikwidza muwadhi 8 yePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC vaDennis Kagonye vanoti zvakaitwa navamoyo hazvisi pamutemo sezvo dare remakurukota rakamira kushanda zuva resarudzo.
Hazvisi pabumbiro remutemo nokuti vamoyo parliament yakadissolve havasiri minister of local government. Saka tiri kushamisika kunzwa kuti ivo pane vanhu vakasarudzwa vangomirira kungogadzwa chete kuti vanhu vachitanga basa ravo, but vaakuapoinda vanhu vakamira sana. Ndopane mubvunzo wangu, which is unconstitutional kwandiri. Hakuratidza kuti kutonga vachiri kuda kukunzwa kuti vachiri kuda kutonga, asi vanhu vakatsarudza zvavakada zvinofanira kunge zvichingotezwa kuti vanhu vadi vangopinda kana vari vanhu vavo vongogadzwa rana kanzo takamirira maresults ekuti apresident achazobuda zvakaidi. Hazvingatarisi kuti makanzuro adi ashande izvozvo.
Sachigaro weMDC Alliance muchinoi uye vakamboita mutevedzeri wameya wemuchinoi vaWili Nyambe vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF yakarwadziwa nekukunda kwavakaitwa mumadhorobha madiki, nokudaro havadi kuti vashande vakasununguka.
Aiwa, chokutaka kanhu ndechekuti Julai moyo asati a minister of local government because he has not been sworn in to be a minister, neither he has been appointed. Saka haana masimba ekuti anda kufrustrate my newly elected MDC Alliance councillors.
Vanyambe vanoti makanzura akasarudzwa anokwanisa kuendesa vamoyo kumatare dzimhosva sezvo pasina zvikonzero zvine musoro zvakapiwa.
Yes, vari kuafita kuti they can take in the minister to court for unfair practice. Nokuti zvangofanira kuti mimi mwana azvarwa nhasi achiri mumatende asina buda kunze momutsvagira mosva kuti ari kutadza kukwenya mamukaka ari kutadza kudya nguvati vhiyu iye asina abuda munyikimati zvangofaraiz. It is very unfair vawane kupana mari nevanhu ivavo because vanhu ivavo havasenze mahara vanengatowana maallowances, my heft allowance for that matter.
Asi sachigaro weCariba Residents Association uye vakakwikwidza muwadhi 2 muCariba vakakundwa vasemu mawao vanoti hapana chakaipa nedanho ratorwa navamoyo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika achanonoka kugadzwa uye pane nyaya dzakawanda dzakaiswa kumatare dzimhosva nevakakundwa musarudzo dzematunhu madiki.
Izvozvo zvaitwa nechikonzero chokuti makanzuru makanselers akasarudzwa havakwanisi kupinda mukanzuru nekuda kwekuti president havasati vaitwa sworn in. MPs nengo dzeparamendi dzinomirira matunhu iwaya hasati dzaitwa sworn in nokuda kwedzinyaya idzo dziri kumatare edzimhosva. Saka naizvozvo minister vane mvumo yekuti vatore danho iroro ravatora rekusarudza rudza anonzi macommissioners vanofanorana malocal authorities kuti zvinhu zvivagare zvivendeke zvakanaka, basa rifambe zvakanaka nemalocal authorities.
Vamoyo vakaisa macommission mumaguta madiki anosanganisira Kariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Chegutururo, Kadoma, Churundu Local Body, Urungwe Rural District Council, Sanyati District Council, Nenyaminyami Rural District Council. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Atachi Goriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Chikwata chenhumwa dzekuTurkey chiri muWashington DC, umo chiri kuita hurukuro pamusoro pamufundisi wekuAmerica vaAndrew Bransom, avo vari mujeri kuTurkey. Hurukuro idzi dziri kuitwa apo kudzidzana kweAmerica neTurkey kwasvika pakaoma nepamusana penyaya iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump negurukota ravo rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vari kumanikidza Turkey kuti isunungure vaBranson. Vachuchusi vehurumende yeAmerica vasunga mumwe mumiriri weNew York muCongress vaChris Collins, vachivapomera mhosva yokubiridzira mune zvekutengeserana uye kunyepera mapurisa eFederal Bureau of Investigation. VaCollins, avo vazvipira kumapurisa nhasi, ndemumwe wevanhu vekutanga kutsigira vaDonald Trump apo vakatanga kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika muna 2016. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa hurukuro yaakaita naAmai Chioneso N. Makolos, avo vakakwikwidza musarudzo asi vakakundikana.
Ndakasapoindika bati tora chokwadi handina kunge ndawana mukana wakakura wekukampena, nekuti ndakasvika muno mumusi wa10 June, saka ndakakampena 1 month and saka ndandisina mukana wakanyanya kukura wekukampena, asi ndakadzidza zvakawanda. Saka ndakatozova kuti kukundikana ndakakundikana zvangu, but ndakadzidza zvakawanda mukampena kwandakaita.
Tinoona kuti muri mugari wekunze kwenyika, sarudzo dzapera, chii chamakuita mune ramangwana?
Iye zvezvi ndandinge ndichitenderera zvangu ndichiona munharaunda manogara muno, ndaugadzira kutokera. Asi pane zvakawanda zvandaona zvakugadziriswa, like magaro evanhu vanorwara, vanoshayiwa muzvikoro, zvakawanda zvida kuti zviitwe. Zvandofunga kuti ndikagadzira mhiri zvemapfungwa ndinokwanisa kubatana nevamwe tikati ndichagadzisa zviri kuno kumusha zvinodiwa.
Chii chikuru chamungati makadzidza kubva musarudzo idzi?
Vanhu vari kutambudzika, ndakazvona mukufamba, asi ndichienda papa election yacho chaiyo chaiyo. Election yemuno mwai inonziri yakanga iri mataura vanoti yakanga iri, asi indirectly ndiona si yakanga isiri. Of course kwanga kusina hako violence semamabhokese, asi mukatarisa kuti zvaiitika zvacho zvekuti vanhu vanenge vanotenga vanhu ya2040 bainiya kuuya neshuga, yekuya nemazambia, vamwe vaiuya nesamende, vamwe vaiuya nechi kupa maelectorate. Ndakatoti electorate yedu inoda kutodzidziswa zveka isita basa rakakwana kudzidzisa vavavafoti kodzero yavo chaiyo chaiyo. Unotoona mu vanhu vachitaura ivo kuti mapolitikenzi hamudzoki, saka namusa kunditengera chakati tisangokudyaiwo kana kukunwai kana kukupfekai, asi kuvhoterei. Zviri nani ndigokudya kana unda kuvhotera ukaenda zvachose, sani ndinosa kudzoka, handabasa nazvo. Oona kuti vagari vemuZimbabwe havachakoshesi maraiti avo, vakuzvikompeya kuti 5 is enough kulasa 5 MP asina kudoka.
Saka munotarisira here kuti musarudzo dzichatevera muchakwikwidza zvakare uyewo mune muchizogadzirisa zvamadzidza izvi?
Parish is and this, and getting the quizzer. You wouldn't have known of it. You go out to Sakanya and you put in Lambarusa Musica Sakanya. And I doubt you concentrate and you put that and is an anti-Tita Carisia, but then in there that you want to find and the annual educator song. So when you go through only the terms of my 3 years, 4 years, one, and you get that Parish is and food.
Akakunda kudunhu kwenyu ndiani?
Ndeumwe anonzi Job Scala, mugari wekuSt Mary's.
Saka munoona here muchizoshanda navaScala ivava mubudiriro yemudunhu renyu muzengesa West imomo, vaScala veMDC Alliance?
Zvikurusa. Ndandinototeedza kuti ndivatsvagire taure navo nekuti pane zvinhu zvandiri kutarisira kuti titaure navo zvatinoexpectawo kuti zviitwe kunyanya kuori wokucancel. Zvatichitisha titaure navo ivo kuti vangatibatsira here. Gadzike izvozvo nekuti ini pandai kupidze ndaifoti ndichakwanisa kushedzera kuti kuitwe audit yecouncil ndakaida kuti vakumbire kuti ndavarequestewo izvozvo kuti council ngaitwe audit masenzi masalaries ecouncil zvinhu zvakawanda zvikuitika zvekuti maimployees ecouncil havabhadharwi kana chini chavakumbira kuti vatibatsire kuti vatigadzirise zvakaita saizvozvo.
Shoko ramungasiyira vanhu vakakuvhoterai nevasinawo kuvhoterai muzengeza West,
ndoda kuvaudza kuti ndinotenda zvikuru kune vakandivhotera zvakanyanya. Kunyange vasina kundivhotera ndovatendawo. Ndichiti ini ndicharamba ndichingoshanda navo, ndokumbira kuti ndishande navo vauye. Nekuti ndakaseta foundation and asizin murewa foundation icharamba ichienderera mberi nemaprograms andanga ndatotanga amwe achitasina pakukampena ipapo tokontinua nawo sekomiti yacho kubhadhara maschool fees, chemberedzo da kutengerwa mishonga, vakaremara vanoda rubatsiro nezvakawanda wanda. But zviri musimwewa foundation.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai makolas nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa, maita ini vakandeme.
Manga makateerera kuna amai chioniso eni makolas avo vakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende mudunhu rezengeza West, musarudzo dzichangopera kuitwa. Muchirongwa chedu apo tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Zita ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muHarare ndichiti sarai zvakanaka vateereri.
Mashoko atiri kutambira iko zvino ari kuti hurumende yeZambia yanyima vatendai biti upoteri ichavadzorera kuZimbabwe. Zvekare hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri saka ichavadzorera kuZimbabwe. Rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti riri kutadza kubatsira vanhu vakashungurudzwa kana kurohwa mushure mesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti sangano ravo riri kuunganidza umbowo hwezvakaitika kune vamwe vanhu mushure mesarudzo, asi vanoti basa iri harisi kufamba zvakanaka sezvo vanhu vazhinji vachitya kutaura zvakaitika kwavari.
Mumasure mekunge vanhu vaurayiwa mumigwagwa musi wa1 August, takaburitsa mashoko tichitaura nekutsunga kwedu kwezviri kuitika. Izvozvi tine gwaro ratiri kugadzira rakatarisanawo nezviri kusanganikwa nazvo nevanhu mumazuva anaya. Asi chandingataure ndechekuti vakawanda vatinoti isusu varivo vari kushungurudza, vamwe vacho vari kutya kutaura, tisingazivi kuti mashoko rudziya vari kusiyiwa vainawo ari kuita kuti vatye kutaura nezvavari kusangana nazvo.
Munoshanda sei neavo vane zvichemo asi vachitya kutaura?
Tinoedza kuvaonesa kuti vaone kukosha kwekutaura dambudziko ravo, asi hatigoni kuzovatorera matano ekuti tiburitse pachena ivo vasina kusununguka kubuda pachena. Tinoshanda neiya inonziyo do no harm. Saka tine kuti nyaya yekusununguka kuti ndakachengetedzeka inyaya inosiyana kubva pamunhu kuenda pamunhu. haisi nyaye kuti unganosvike uchimanikidza munhu kuti chibva waita izvi. Saka isusu basa redu nderekuti tinogona kuvaonesa kuti pamutero zvinhu zvakamira sei, asi kana ivo vaona zvakakodzera kuti varambe vari pavari, hatigoni kuvamanikidza.
Udzai vakaterera vanoda rubatsiro rwenyu asi vachitya kubuda pachena.
Tinovataurira kuti taurai nesu veZimbabwe Peace Project kune sangano rinonzi Zimbabwe Human Rights NGO Forum, uyezve vanhu vanofanira kuziva kuti kune inonzi Zimbabwe Human Rights Commission yakagarirawo kunzwa zvinyunyuto zvevanhu izvozvo kuti zvigone kugadzirisa.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera sarudzo ichangobva kupera.
Donzi Goodwill Zinyama, ndandiri chief election agent wa Dr. Blessing Kasiye Muru weZIP.
Imi muri kutambira here zvakabuda musarudzo uyezve makabuda sei musarudzo?
Isusu takabuda tiri panumber 9 out of the 23 macandidates. And the electoral process yakanga yaitwa zvaya zvakanaka, although kwaiwo nezvimwe zvinhu zvakakanganiswa kumashure before the election, like kuti voters roll yakanonoka kuburitswa. Plus the voters roll iyaiye president waifanira kuva wakati vamwe 12 kuvamwe 11, noti zvavakaita zviyazvi to put in advantage ya president pamusoro panumber 15. Asi patakazoverifyawo isusu mavhi 11 nemamwe maningi mapolling stations andaifungira kuti akanga abirirwawo whatever kana kuti akanganiswa, ndakaona ari right in command center ku HIC.
Saka imi makasaina off here maresults akazotaurwa nezeki?
Yes, ndakasaina ndakanga ndiriko.
Unoona sei zviri kutaurwa nemamwe mapatsi anopikisa kuti ivo havana kukwanisa kunge vachizosaina off maresults uyezve pane chitsotsi chakaitika?
Election inotanga nekuperera papolling station. Saka haiperere command center kana kuti kumusoro. Papolling station ndo panoperera election. Pakasainwa V11 naagent wavo. Kana ivo vane ma V11 akasiyana nezeki, that's it. Vanofanira kungoenda kuelectoral court vanoisa complain yavo.
Kadii kwamai Ronica Mumbire?
Ndiripo hangu, makadiiwo. Sesangano rinomirira madzimai takanangana nemadzimai akakwanisa kukwikwidza. Tiri kufara kuti tine mamwe madzimai akakwikwidza, asi sezvatinongoramba tichitaura, bumbiro redu remutemo rinotaura pamusoro pegender parity inova isina kukwanisa kusvitswa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri uye ichavadzorera kuZimbabwe. Nhengo yeMDC Alliance vatendai biti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumugwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana ivai nesu zvekare mangwana apo tichikubzai dzimwe nyaya dzinobva kuZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.